Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, April 4th, 2018. And this is Diaspora Live Talk Forum. I'm Jonga Kandemire.
And I'm Chungamilinkomo. And tonight,
Tonight on Live Talk, we are talking about the call by Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa for Zimbabweans in the diaspora to return home and take up opportunities brought about by the new dispensation.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 4930-15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are streaming live on our three websites. That's voazimbabwe.com, voandebele.com, as well as on voashona.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This is Diaspora Forum, and this evening we are talking about President Emmerson Mnangagwa's calls for those in the diaspora to return home.
The president has been urging Zimbabwean nationals living in the diaspora to return home and put the skills that they've acquired abroad to great use in the rebuilding of the Zimbabwean economy and the development of the country.
But some Zimbabweans in the diaspora have questioned the president's call, arguing that there are no jobs, while the few opportunities that are said to be there are grabbed by those linked to the ruling elite.
Some Zimbabweans, though, are returning home to contest in the upcoming primary elections in their respective political parties, with the hope of contesting in this year's harmonized elections.
Join the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Again, please dive in and join the discussion. The phones are to call directly 001-202-619-2077, and we will call you right back.
Ungu mtungamili nkomo, nasi tirukukurukura mchirongwa chedu che Diaspora Forum pa Live Talk. Nezve kurudziro iri kutana mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kuye kwatinoti kudiaspora kuti dzokai kumusha mutore mikana yauyiswa nehurumende itsva yavepo yavari kutungamira ivo, ingava mikana yekutanga mabhizimusi kana zvimwe zvamunofunga kuti zvinosimudzira upfumi hwenyika pamwe nekuendesa budiriro mberi. Asi vakawanda vari kuti totanga taona anzotenda michero atadya chadya atusina chakata tadya chi totenda maruva atadya chakata
shona ndivhara manjoi
hanzi tinotenda maruva atadya chakata nokuti tinotanga kungogona kuti maruva aka blue mastery kure nochewana mafruits akawanda but obva adonedzwa nemhepo odona nechi asi kana tazodya michero toti aiwa gore rino zvazviri right. Saka vari kuti tikakasika kuenda tinogona kuenda kunovhima musango risina mhuka, regai timboona kuti dzinonwa papi dzinorara papi tozotodzitevera. Asi mukati imomo mune vamwe mutungamiri vari kuti tiri kudzokera kumusha kumbonokwikwidza maprimary elections kana musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato ezvematongerwo enyika. Musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Ndo zvimwe zviri kunzi nevakawanda zvingangouyisa shanduko dzinotarisirwa kuti dzinge dziripo munyaya dzemabasa nezveupfumi, nekuti vamwe vari kuti chakatanga ndochakachenjedza. Kune vakamboda kuzviita zvekutanga mabhizimusi, hanzi mari dzedu dzikapedzisira dzaenda nemvura kana kusungirira pagumbo rengwena, saka vanotya kuita dzokororo yaizvozvo. Asi ndichicherechedzawo kuyeuchidza vana veZimbabwe nepasi rose kuti nhasi muno muAmerica izuva rakakosha zvikuru, vari kucherechedza mushakabvu Dr. Martin Luther King avane makore makumi mashanu vaurayiwa munhu aizikanwa zvikuru munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu zvakaitawo kuti pasi rose ringe richiyeuchidzwa kuti aiwa pauri ipapo une kodzero dzako kuburikidza nemabasa aibatwa naDr. Martin Luther King. Saka nhasi musi wa 4 April 4 kubvumbi vari kucherechedza zuva iroro muno muAmerica. Ndinoimba kuti nepasi rose vakawanda vanenge vachivayeukawo nemabasa avaiita. Ndingamile.
Yebo kunjalo Jonga, lichona njani sihlobo zami ikudibana kuhlelo elwe Diaspora Forum. Lamhlanje utaba oluse kutwini esikhuluma ngalo inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa asehlezi eyenza ekhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe afana leBhilithane khonapha eMelika, South Africa, Botswana, wherever wonke amazwe lapho kungaba kulezizalwane zeZimbabwe khona. Uthi ubaba Mnangagwa izani ekhaya ngoba sokule nguquko sokulohulumende omutsha, izani ekhaya buyani lolwazi lwenu eselilitholile kulawo mazwe lingene kwezamabhizimusi livuselele umnotho welizwe. Kodwa abantu abaningi bathi yeyi ukubona kanye yikubona kabili. Ngoba ngalowa mnyaka kuze kube lohulumende womanyano, baningi impela abasuka emazweni sebegijimela ekhaya. Kuthiwa sokube lenguquko, abanye bagcina sebesehluleka impela ukuphenduka emazweni ababekiwo ngoba into sezingazihambanga kuhle khona le eZimbabwe. Ngakho abaningi bathi hayi. Ukubona kanye kubona kabili sisaqala sime kancane sibone ukuthi ukhetho luhamba kanjani. Kodwa ubaba Mnangagwa uthi hayi akukho okokwesaba, lingesabi. Impisi sezafa zaphela abantwana wozani ekhaya. Kodwa abaningi bathi hayi sisamile kancane. Olunye udaba oluqakathekileyo namhlanje lizamkhumbula uMartin Luther King owayesaziwa kakhulu ngokulwela amalungelo oluntu, amalungelo abantu abansundu khonapha eMelika. Ubulewe sokule minyaka eminingi impela wadutshulwa kwenye ihotela ngosuku lwalamhlanje mhlaka 4 April. Ngaleyo ndlela ilizwe laseAmerika liyamkhumbula, bayamkhumbula abantwana bakhe lamhlanje khonapha bayamkhumbula njalo abantu beMelika ikakhulu abantu abansundu abalwela amalungelo oluntu. Ngitsho labo abamhlophe abantu bonke ngoba wayengumuntu ongakhethi mbala, ongakhethi muntu ngembala, wayelwela nje ukulinganiswa kwabantu bonke. Kodwa udaba lwethu olumqoka njengokusho kwami yinkuthazo kababa uMnangagwa othi bantwana bantwana wozani ekhaya, abanye bathi siyesaba. Uthi liyesabani? Impisi sezafa zaphela zathi du. Kodwa abanye bathi hayi zikhona impisi nanziyana sizivukele. Jonga yilo ke udaba esingalo lamhlanje.
Tiri kuedza kuti tinge tichiwana vadari vedu vatinofanange tiinavo pachirongwa, asi ndofunga nhare hatisati dzakwanisa kunge dzichibudirira kuti tivabate. Tinotarisira kunge tine vanonzi vaAxon Potera vari muSouth Africa, ndimuzvina bhizimusi. Tichitarisirawo zvakare kuti tinenge tiina vaPerkson Kazingizi navaAustin Moyo. Regai timudzwa kuti pane vatana vairi parunhare. Halo,
hazina vaPotera.
Oh, vaPotera. Halo, ndofunga ini printer kuita dambudziko.
VaPotera makadi?
Ndiri kwangu makadi nepo Joseph nevateereri veStudio 7 vose kuZimbabwe nemberengwa yose.
Aiwa ndakukunzwa, asi nhare yenyu inenge iri kuita ichidzima dzima, handizivi kuti dambudziko rekuno kana kuti nhare yenyu. Imi muri kutinzwa zvakanaka?
Ndokunzwa zvakanaka.
Tinoimba kuti vateereri vanotinzwa. VaPotera, imi muri muzvinabhizimusi ari muSouth Africa, vana veZimbabwe havasati vanzwa dzimwe nguva kuti vaPotera ndiani, mungade kuzviintroduca muchitaura kuti munoitei mubhizinesi renyu?
Ndatenda Jonga Kandimiri. Axon Potera chisvara chekuZimbabwe kubva kumerengwa merengwa panzvimbo inonzi Bumbura mudonhoro kwamatebaza. ndo kwa nino kwa kumusha kwangu.
Mm-hmm. E, mchite imune jema bizimus.
Basarandri kujita mu business katinaru ili arina aswa kumene kujairi kande ino ndiko ma social enterprise. My social enterprise.
Vapotera. Vapotera, mungaita imwe namba ere foni yekuti tikufonere nekuti inenge iri kunetsa. Munogona kunditumira pa WhatsApp namba iyo tikufonerei pa WhatsApp ipapo nekuti handizvo kuti mutunga uri kuwanzwa zvakanaka.
Aiwa, haizi kunzwika producer andofunga achatora imwe namba yavo ikoko.
Nditumirei zvakare ini namba pa WhatsApp pangu then tokufonerai pa namba iyo nekuti.
All right.
Asi zvine zvimama kunzwika taurai tinzwe.
Oh, all right, no, ndatenda hangu. Ya, ndatana nguwa kuti ndirimu neino ndiyo social enterprise. Zita reorganization ya ndino shandira in part for the community development center. Sasa, ino nyanya kushanda ya kakarisa ya de mudilo mumaruwa. Sezi, inotewa zidara choke community development center. So, ino ndiri social enterprise.
Mkoma, pana shandu
kwa. Nditumirei namba tikufonerei futi.
All right.
Yeah, Ntunga. That's Mr. Axon Potera. He says he comes from Berengwa. I think Berengwa is in Midlands.
Yebo.
Yes, and his company is called Fast Forward Community Development Center. He's into community development, and I think he's in Zimbabwe and South Africa, if not some countries in the Southern African region. We think we'll hear more from him when we call him again. Is there anyone online? And
yeah, but to silo Austin Moyo, ongo mu nyuso mapizimusi njalo.
Yeah, kuluma.
Nimzana Moyo, siyakwamukela uhle.
Sanibonani, ngiyabonga nami ukuthi ngibe sesihlweni, ngibingelele nabalalela.
Yeah, lathi siyabonga ukuthi uthole ithuba lokuba lathi baba. Uthi umongameli bantwana ozane ekhaya lizevuselela umnotho lizesungula amabhizimusi.
Yebo, kodwa ke phela ngithi uma uthi inhlanzi kufanele ukuthi ihuka yakho kube khona okufakayo lapho ukuthi inhlanzi izoluma. Manje sibone ngathi yena ukhuluma nje akuna into ayifake phambili ukuthi uma ufika ngapha lokwazi ukuthi sikusize ngalendlela nangalendlela ukuthi i-business lakho lelo olivalile lapho kade usebenzela khona walithengisa nasizokunika la amathuba. Like njengathi nje siku-business le-media. I-media siyazi ukuthi ayikakhululeki kahle eZimbabwe. So angikwazi ukuthi ngavala i-newspaper yami la e-South Africa ngiye eZimbabwe ngoba angeke iphinde iphumelele i-newspaper ngale.
Ngezinye indlela uthi ubaba uMnangagwa uzama ukuhuga abantu kodwa akulalutho aluphetheyo olungenza mpela baze ezwe.
Yebo, akukho akuphetheyo esandleni okungenza ukuthi abantu baheheke ukuthi hawu uma ngifika eZimbabwe kuzoba khona usizo engilutholayo ukuthi nami ngibe ngumuntu ngoba siyazi thina sisakhula bese kunabantu ukuthiwa imjibha abavele egoli. Uma ubuka umjibha bekuwumuntu obumbukela phezulu, kuwumuntu omhloniphayo. Manje uma umjibha ezofika eZimbabwe afike ukhanecala esenza i-CV efuna umsebenzi kanti nemsebenzi ayikho. Kanti kade nebusiness la asuka khona. Kulihlazo lokho. Kanti-ke ufuna ukuthi umuntu uma efika evele diaspora, uma efika ekhaya kube uyena oqhasha laba kade besele muzwa ngoba yena usenolwazi oluningi aseluhambe olunatha le nakade khona.
Mhm, anzina Austin Moyo, naba Austin Moyo mkoma nje anzi urumende hongo iri kuweza kukwezwa vari panze kuti vauye munyika asi hapana maincentives manje ayakabata.
But Mr. Moy, we have heard the government saying that there are incentives in terms of the bond notes, and I think there is also a preference for those who want to establish businesses. Have you explored this?
No, I have not explored that. I think it hasn't been well publicized, especially outside the country, because if he is speaking to people outside the country, he should use the appropriate medium to actually publicize that particular information. Because going to China and signing deals there, instead of coming to South Africa and speaking to the bulk of Zimbabweans who are just next door, I think it doesn't help much.
But also, if I remember well, the president was in South Africa early this year or late last year, where he met with the Zimbabweans and some who showed interest in coming to Zimbabwe or going to Zimbabwe to start businesses. I think some have already started, and some deals like the NRZ, the $400 million deal with Zimbabweans in South Africa, was part of that.
Yeah, that meeting was very selective and segregative. Some of us wanted to go to the meeting, but we were not able to go because we were shut out. So if you want to speak to Zimbabweans, you don't close some of the Zimbabweans that have an interest to attend the meeting out. You need to have an open door policy where everybody can come.
That's true.
Kona singakayi kachana mnumzana moyo ungusomabhizimusi even kungaze kube lama incentives here and there okulihuka khona ukubuyela elizweni elingelamali imali yasilela emabhanga number 1 number 2 kule mali le yamabondi ayisebenzi anywhere else besides eZimbabwe. Konoko kukuphatha njani nje njengosomabhizimusi?
Kuyinto ehluphayo kakhulu lokho ukuthi noma imali uyenza angeke uyibambe ngezandla uyibone ukuthi nansi imali engiyenzile. Izobe ilokhu ijikeleza kumabhenki, ijikeleza kubo olokunjani eco-cash, ungakwazi ukuthi uyibambe ngesandla. Kanti-ke kodwa-ke singama abangaphandle kwelizwe bekufuneka ukuthi nathi basinike indlebe bezwe ukuthi njengoba i-diaspora ama-remittances ayo eZimbabwe around 1 billion a year kuyini aziwa yi-reserve bank, but nginesiqiniseko sokuthi la ibhenki engawazi maybe the 3 times more than that ukuthi thina awethu amacebo athini okuthi sizame ukuthi ilizwe silifake emgwaqweni.
Kube kubambile konapho mnumzana moyo.
Yes. Mr. Pexwen Kazingizi, a Zimbabwean based in Birmingham, UK. Wakazingizi makadi?
Kiripo wajonga makadi.
Aiwa tirwa penyu. Wakazingizi, imi muri chitora cha Zimbabwe chiri kunze kwenyika. Muri kunzwa kurudziro iri kuitwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuti dzokai kumusha mutange mabhizimusi mutange zvamunogona zvamakadzidziswa unyanzvi hwamakadzidza kunze kwenyika dzokai nawo kumusha munoti iwe imi
chetu chirongwa chakanaka asi dambudziko riripo nderekuti pari zvino hapana maopportunities iwayo wokuti vanhu vauye vakwanise hakuna mabasa. Vanhu vakawanda vakaenda kuchikoro kunyika dzino havagoni kudzoka kuZimbabwe nekuti mabasa acho hakuna. So maopportunities hakuna kuZimbabwe. Nyaya yemabhizinesi inyaya ingatinetsei kutaura kuri nyore, asi tiri kutaura tichiti uhuri huri muhurumende yavamunangagwa mumwe nemumwe anotya kukwanisa kunoisa mari yake anenge achiziva kuti ari kunosungirira mugumo rengwena. Vanhu vashanda vachidikitira mari dzavo kuti vangonopa kuti vanonovhura mabhizinisi imwe muZimbabwe mune uhori. Takaona zvichinzi vamunangagwa vari kuda kusunga vanhu vose vari kuita uori, asi hatina kana mumwe chete atatitaona ataenda kana kuchitorongo atasungwa kungotaura bedzi hapana kana chiripo. Mbavha dzacho chaidzo kana kuti vari kuita uori ndo wacho vachiri muhurumende. Saka mumwe nemumwe anotya. Yes, kutaura kwakanaka, asi vanhu vachiri kutya kuti tiende tinotanga mabhizinesi vachitarisa zvakamboitika kumashuroko kuti na 2009 MDC yapinda mumbatanidzwa zvinhu zvakachinja makambani dzakavhurwa zvikoro zvakavhurwa mabhenga akavhurwa zvinhu zvakafamba zvakanaka asi MDC yabuda muhurumende imomo ndinoenda kuti wabiti wakasiya mari ndofunga aya wakasevha ingaite kuma 5 billion mari iyoyo yose haina kutora nguva yakangotsakatika mari mumabhengi iko zvino hamuna saka vanhu vaakutya chadzurwa kuti izvo zviyezvi yekuti iyi hurumende yatingati nhasi tingaende kunovhura isu tiri kufungidzira kuti yavari kuti new era it's a new era handifunge kuti pane chitsva chiripo ipapo
Asi vakazingizi takaona hurumende ichitora matano ekuburitsa mazita evanhu vakanga vachiita zvouori kuburitsa mari kunze kwenyika zviri kunze kwemutemo mungati zvidiki here zvavakaita izvo
makatarisa ndinoimba kuti ndofunga mutungamiri aimbova mudzimai wemutungamiri wenyika wamugabe vakabuda pachena woga wakataura kuti naiwo wakaburitsawo mari kunze kwenyika asi palisi yavamunangagwa hatina kunge takavaona izvi zvaikonfirma kuti kune vakawanda vakabudisa mari yavacho chaivo chaivoka havako palisti takatarirazve tinoona kuti palisti iyoyo yakaburitswa mabhizinisi vakawanda vari kunzi vakaita zviri pamutemo hakuna kutyora mutemo kwavakaita kana tichiverenga mumapepa nawo zvinodurira kuti aiwa kutaura bedzi hapana chiripo mari vakaburitsa mari havana kubuda
Thank you so much, Mr. Kazingizi. Please do stay on the line. Yantunga, this is Mr. Kazingizi from Zimbabwe, based in Birmingham, UK. He says the call is a good it's a good thing that the president is urging people to go back home, but there are no jobs, there are no opportunities. It's easier said than done, and there is also the fear of corruption. And he reminded people of the 2009 unity government when things changed, when there was that unity government. But after that...
You know, it's dollar for two. Dollar for two era.
Yes, dollar for two era. Yes. Saka, after that, he says things went back to before 2008 or 2009. But he says that... I think the best way to do is to make sure that the president leads by example by arresting those accused of or known to be dabbling in corruption. The corrupt people, he says, they are out there. Just those names, nothing happening will change nothing. Maybe we can also hear from Mr. Moyo.
Yebo. Mnumzana Moyo, uko netungweni?
Mnumzana.
Indaba yena le eyabantu kuthiwa bahuquluza imali bahamba bayigcina phandle kwelizwe wena yakuphatha njani ngoba ngiyazi banengo somabhizimusi eZimbabwe abalama accounts phandle kwelizwe even ama individuals akhona alama accounts umuntu yabe engisizalana seZimbabwe ule account mhlambe eSouth Africa ule account eBotswana ugcina imali yakhe ngoba akula security yemali eZimbabwe angazi ukuthi kulicala yini khonoko nxa kulicala mhlawumbe uhulumende kumele ecace ngokuthi uyabe wephule uphi umthetho yikho nje abantu abaningi besola besithi uhulumende wenza amanyala ngokukhipha ilist leyana kodwa kwakuphatha njani konkwana lawe njengosomabhizimusi
nami ngingagcizelela lapho ngisho ukuthi amanyala nje impela lawo ngoba singathi nje phecelezi ngesingisi bekuyi-political pageing leya bebezimpi zabo zezanu-p f bekungayisikho ukuthi bafuna ukuwasha bahlambulule ngoba nakhona kula cost baningi abanezinto abazenzile abakhiphe izimali bazisa ngaphandle kodwa ke umuntu uma engumuntu waseZimbabwe esenza i-business eSouth Africa esenza i-business eZimbabwe le mali ayenze eSouth Africa ngomthetho ingahlala ikhona lapha eSouth Africa akudingeki ukuthi ayithathe ayise eZimbabwe leyo ayenze eZimbabwe uthola ukuthi ibhizinisi alihambi kahle njengoba nje amabhenki awasebenzi kahle awukwazi ukuthi ungawithdraw i-cash. Uthole ukuthi ibhizinisi alisahambi kahle leli lisezimbabwe abeselifakela amehlo kancane abesekhulisa leli lingaphandle. Yikho-ke lapho okufika khona lolu bizo lwakho upresident ukuthi athi yena abantu abakudiaspora ababuye baze eZimbabwe. Bakhona abanye abaseZimbabwe esikhuluma nje abanamabhizinisi ngaphandle abakwazi kodwa ukuthi bawathathe lawo mabhizinisi bawavale baqhubeke eZimbabwe ngesimo somnotho oseZimbabwe ngoba for starters iZimbabwe ayinayo icurrency. Okokuqala abaqale balungise umnotho welizwe uhlale ngendlela kube khona mhlawumbe i-reserve bank ama minerals or igolide elithize elizokwenza ukuthi uma kuqalwa i-currency isungulwa ingabi liphepha leli lifana ne-bond kodwa ibe nalokho okuthiwa i-reserve e-reserve e-bank ukuthi ibe ne-value leyo mali. Manje kungakabi khona lokho imali eZimbabwe ayikwazi ukuthi ibe nesisindo kube silokhu sibulawa lidola leli elidulayo othi noma uphethe i-rand kube ngathi usuphethe amaphepha kanti idola lisetshenziswa ngendlela okungayisiyiki.
Mhm, ngezinye indlela uthi idola leMelika eZimbabwe is so undervalued. Vale abuse nje kali i-value yedola ayiappreciatewa ngendlela okumele iappreciatewe ngayo eZimbabwe.
Ayiappreciatewa ngendlela omunye wazowakhipha ihlaya wathi yena uObama wakhipha i-statement sokuthi ufuna ukuyabona isinkwa leso esidayiswa nge-$1 eZimbabwe ukuthi kanti sona sifakweni phakathi.
Qhubeka ubambile khona lapho.
If we don't have any call, I can go back to Mr. Moyo.
Let's go back.
Mr. Moyo, there's a question for you here from one of our listeners who says that it seems like that those in the diaspora are expecting special privileges to return to Zimbabwe, including loans, etc. But having had the advantage of being out of the country, should they be expecting anything? The government expects them to bring money and jobs, not get deals or special incentives like foreign investors. I think you can respond to that.
That is very true. We are not expecting handouts. We are not expecting to be treated differently from other Zimbabweans or in Zimbabwe. That is why we are starting program. I think I was on your show when I was talking about the Diaspora Care Forum, whose aim is actually to assist those that are here in South Africa, that if they've got a project, together with our partners and the packet that we will create from the products that we are already selling in the market, we'll be able to look at the project, fine-tune them, and then provide funding for those projects so that we can start to have something going for the diasporians who want to take home. Because if something good happens in between July and August, a lot of people would want to go back home, which I call a voluntary repatriation. We don't want people just to go there and be dumped in Zimbabwe. They must come with resources so that they become employers to those that remain at home and be able to grow our economy.
Mm-hmm. And by Mr. Mnangagwa's own admission, wherever he goes, in those African countries and, you know, overseas beyond. Countries beyond, he says the business people that he has been meeting are telling him that they are staying at bay for now because they want to see how the election will play out. So, in other words, you know, he's in trouble. Zimbabwe is in trouble. Everyone, Zimbabwean business people,
the investors,
and foreign investors, they all want to see how the election is going to go.
Maybe, Mr. Kazingizi, you can respond to that. You said that things are not okay, and you heard from Mr. Austin Moyo there saying that he also expect things to be better than they are, and those in the diaspora do not expect preferential treatment, but there should be room for those in the diaspora. Nyaya yema elections iyo. Munoti vakazingisa.
Hakuna njonga chinochinja. Zvakafanana ukaenda pakambani, pane munhu agara 50 years. Ari pakambani ipapo, iwe uenda nemanyu ideas. Kuchimuti dai vagona kuchinja utere manyu ideas aya. Anokuudza kuti hakuna chaunondiudza, I've been here for 50 years ndichiita zvandiri kuita izvo. But yet he was doing for 50 years the wrong thing. Saka ndiri kuti hapana chitsva chinokwanisa kunge chichikwanisa kunge chatingawana pahurumende yavamunangagwa. Chavangachinje nhasi 38 years vari muhurumende. Hatitarisire tingawane chimwe chinhu chitsva chingawane ndokuzanu PF chavakatadza kuita pa 38 years. Zvakadaro isu tiri kutarisira kuti pamaelections iwaya ari kuuyayo chataakuda kuuya nenew generation iri kuunza manew ideas igounza confidence kumabusiness people to the world. Ndo zvatiri kutarisira chete nekuti munhu agara tiri kutaura kuti age kana munhu uchinge wakura unosvika pasiling level yaunosvika. ZANU PF yakasvika pasiling level yayo. Vamunangagwa nawo 75 years. Hakuna zvitsva zvatinogona kuona kuZANU PF kana kuna vamunangagwa. Takatarisa tinotarisa tichiti nekuti age tiri kutarisa kuti nature hauna zvaungazviite unenge vakura. Mabrain cells anotanga kuita aging kuine 20 years. Paunosvika 40 years, about 10,000 brain cells anenge achiita aging daily. That means 100 billion of brain cells paunosvika 75 years anenge achiita aging mangani. How many holes dzinenge dzava mabrain cells ako? Saka that's nature. Ngatibvumei kuti we need new generation vanouya nemanew ideas vagone kupa confidence ma business people, confidence to the world. Chatinowana bedzi kune vana munangagwa nevanhu vakura iwisdom, but maybe wisdom without knowledge. Saka tiri kuda manew ideas, tiri kuda confidence, nekuti kana mazimbabwezi chaiwo isu tiri kutya kuendesa kuti tonoinvesta muzimbabwe. What about worldwide? Hatina chitsva chatingawane kuZANU PF wajonga kutaura chokwadi. ZANU PF yakatouraya nyika kubva 1980. Smita achibva
vakazingiza
akasiya nyika yanga ine upfumi
hwakanaka
nekuti akasiya mombe ine zamu. ZANU PF yakauya yakabva yanwa mukaka ndokuuraya amai vacho nemhuru, ndokutora moto, ndokupisa nemanyo acho nedanga racho.
Ndimbokubatai pamuromo wakazingisi. Taita muteereri atibatei kwekanguva. Tina vatatu. Alfred, makadi? Takasimba mukoma. Muri kufona muri kupi? South Africa ihombe. Papi pacho?
Mujobek
mubinoni. Tipei upfungwa dzenyu nyaya yatiri kukurukurai.
Yamanga muri kuti
kurudziro iri kuitwa nemutungamiri wenyika kune vari kunze kuti dzokai kumusha mushandise mikana kunga kutanga mabhizimusi kuita zvii zvamune muchifunga imimi kana kurima chaiko njere dzamakadzidza imi kuJohannesburg Benoni.
Alright. Ifungo yakanaka yekuti tidzoke. Iyoyo. Kana wadzoka zvoreva kuti it's something changa chiri kumboitika makore sapfuura. Yes, we know kuti ZANU PF nyika yedu yanga yakashata handiti. But is there any change iri kuitika yekuti unganzi waenda kunoita business? So takatarisa kumunhu ane business kana kuti munhu ada anotanga kunoita business anotarisa zvinhu zvakawanda handiti.
zvichingazokwanisawo kumuurayo iye pabhizinesi rayo. Saka inini hangu I'm not so into businesses, but semaonero andiri kuita mabhizinesimeni ari kuuya munyika tisingashandisi godo kana kuti yaya, but ndinoona kunge ya mabhizinesimeni ari kudzoka. Saka kana uri munhu webhizinesi kutanga wanyatsotarisa zveshe environment yauri uende kuti yakamira sei.
Aiwa, maita basa zvikuru mukoma Alfred. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ntunga, wakola, our first caller, Mr. Tato Alfred, who is in Benoni, Johannesburg, South Africa, says it's a very good idea that the president wants people to go back to Zimbabwe. But is there any room for development if you go back home today? Is there any opportunity that you can grab and say, I have this opportunity? Though he says he's not into businesses, but he thinks that those who may be in business, in return, they expect something.
Yo, umbuzo omkhulu kakhulu ke lo jonga osomabhizimusi abaningi abaseZimbabwe abeZimbabwe laba kwamanye amazwe abazibuza wona ukuthi kuyini esiza kuthola singafika khona le silo mlaleli njalo ecingweni. Unkomo, kunjani Nkomo? Nalo mnumzana Nkomo? Mlaleli ukhona ecingweni? I think we are having
nare yacho inenge yaita dambudziko. Nare ya vankomo, takamirira hedu kuti vankomo vadzoke parunhare.
Nkomo ukhona ecingweni baba? Okay, nxaule wireless eduzane. Nxaule wireless eduzane akuyehlisa ivolume.
Okay.
Yes, ungenile kuhlelo babo uyizwile indaba.
Ngiyayizwa.
Yebo, selakho.
Yazi ukuthi lokho okukhulunywa ngu-Emerson kufana lokuthi uhambe uyevuna amabele akho esiba ensimini uwafake esiphalini iy'nkukhu zingaphansi ziwadobha wonke phele. Bese ngisithi ebantwini emathebeleni lemidlezi lapho u-Emerson wabulala khona amahuhu bengacabanga ukuthi kule nto ozayenza emathebeleleni okwedlula khona ukhana wakwenzayo ebulala amahuhu ngegugurawundo. Bese ngisithi mina abantu bezimbabwe lingaphili ngaphansi kwehophu. Izanu bathe bekhiphe umdabe bathe bona ngabantu abathonga ukuthi ngamasotha, ngithi bathe ngabantu amasotha abukelile umgabe bemkhipha. U-Emerson asimnikezeni 2 years, ma ehlulekile sisukume siyemxotha ephume. Ule 37 years ebulala ilizwe la masela lawo agcwele lawo obuyele lawo kabaphume bonke. Bese ngisithi mina manje ukupha abantu laba eblend abantu ngoba la elisela sifuna ukubona ukuthi bazogetshwa yini laba bantu ifikadukuthi abatshontshile. Bese futhi advise i-NDC ayiyekele ukudefenda amasela lawa abotshiweyo. Abantu bazabakhathalelenza abantu abanjani mari kusiya kuma emakhoti esithi umuntu lokalacala. Lokhu akukhulunywa ngu-Emerson uyahlulekile ulalelwe ngumuntu ongalangqondo eziphilileyo, umuntu ole 37 years evuleli ilizwe lingaselamali yayo imtshayile izandla akula mabhenki amabhenki abolile alasenti aqaqala eqhatha abantwana labana basekhaya bonke olova labana baqeda izikolo ambela ama-certificate right beqeda abo bethengisa i-airtime beqeda abo bethengisa emakethi izigqoko ze-2 rand they failed ilizwe lela abaphume bephele. Sifuna i-government entsha ela abantu abacabangayo. Lokhu kwenza ukuthi egijime siyale lale kulamanga uwehluleke kudala after 37 years baba.
So nxa sithi uMnangagwa simnike iminyaka emibili ngehluleka sihambe siyemhudula njengomgabe, uthi abantu bemvotele kukhetho oluzayo?
Andivele bengamvoteli ngoba ke fanele bazofaka amavoti abo ku-dustbin. Abamnikele ngawini anti bayariga vele bona ngakwenza berige bewini. Kodwa asisukumeni ilizwe lonke amasotha ebukhele kolokana kwenze kumgabi sicothela abantu bonke. And ma kuthi uqinisile ba-edit abantu bezanu bonke ukuthi
bebe hola malini laba bazenzile isikhulu esibabonayo abale nkomo ezinyenyi abale izimali ezinyenyi abazenza bona abale emkhaba emkhulu ukuthi bebe hola malini bonke bakuthenge ngemalini kaba auditable bonke engaze wathena ufuna ukuphala abanye to i-G40 inesheli labantu abangcolile esibabonayo vele amasela amakhulu
nayi siyabonga ungena uhlelo ba
Yeah,
yeah, yeah, yeah.
I think we've lost Mr. Austin Moyo. I will try to reconnect him. I don't know what's going on. We're also failing to get back to Mr. Axon Potera. But we still have Mr. Kazingizi, who is based in UK. Vakazingizi.
Hello?
Yeah. Pane vamwe vari kuti dambudziko riri kuitwa nemi muri kunze kwenyika nderekuti munoda kuti hurumende itonge nokunyengererai kuti mudzoke kumusha asi musingade kungoti mudzoke mega kumusha pasina makondishen imimi muri kuti
chekutanga isu tine marights edu ari mubumbiro remutemo rekuti tinotenderwa kuvota asi hurumende yamunangagwa iri kutirambidza mukana iwoyo wekuti tigone kuvhota chavari kuita vari kuda investment yedu kuti iuye kuZimbabwe asi iye acho ari kuunza investment asina marights aka ari kugona kunge achipiwa bumbiro remutemo rinotendera kuti tinofanira kunge tichivhota zvisinei kuti uri kupi chekutanga chepiri hapana chatingati tingade kunyengererwa kuti tidzoke haisi nyaya yekunyengerera asi kuti nyaya yekuti chakamboita kuti tibve ikoko chiine zuro chakatibvisa ikoko kuZimbabwe ndo chatiri kuda kuti chagadziriswa here ichocho tinodzoka tega pasina ari kuti manikidza kana ichocho chichinge chagadzirwa zviri kudurura kuti hapana chati chagadzirwa chatingaite kuti tingadzoke vamunangagwa vakataura nyaya ye 100 days dzavakati tipei 100 days ndinenge ndachinja zvinhu hatina kana chimwe chete chatakaona kune vamwe vari kutaura vachiti havapei imwe nguva yakakura yakareba nguva yakaita sei yatingavapei ingadarike 37 years dzavagara saka hapana chitsva chingaunzwe nezanu pf hapana chitsva chingaunzwe navamunangagwa nyaya iripo ndeyekuti tiri kuda maelections kana vari sensi yezveshuwa kuti vari kuda free and fair elections pane zvakawanda zviri kuda kuti zvigadziriswe ini ndinoti havasi sensi enough kana zet haisi sensi enough zvakawanda zvinoita kuti zvigadziriswe ndezvekuti investment iuye vanhu vadzoke sekutaura kwoko vari kutaura kuti vari kuda free and fair elections chekutanga pafree and fair election chatingati mhomho yezimbabwe igone kuziva structure yezanu pf inotangira pana district administrator avanoti da da anodaidza masabhuku nemadzimambo kuti huyai kamwe chete pamwedzi unowapa zvabva kuzanu pf masabhuku anoenda kumavillages avo unodaidza vanhu pamavillage vanoita subdivided kana muchida kuona seo yezanu pf ndevillage vana vasabhuku vanonzi ngavadhivhaidhane vapiwe avanoti masmall villages avanovapa wodhivhaidha lese kana kuti 10 musha kana kuti 10 households dzavanopiwa kunzi iwe ndiwe unenge uchitongai ndo yavanoti sero iyoyo kuzanu pf kana muri kuda kunyatsa kuona utsotsi hwacho iwe ndo inonzi sero yezanu pf village rinonzi isero rezanu pf ndo panouya pachinzi ipapo kana vava kutambira chikafu iwewe unotambira through that sero iroro revillage zanu pf haiintimidhete vanhu pamusangano bono inoitimidheta vanhu through masabhuku kwasabhuku kunodaidzirwa musangano munhu wese uchinzi musangano womusha ndokunointimidhetwa vanhu sabhuku anotaura zvinhu zviri zvitatu zvemusha ovhaati tapedza zvemusha taakuita zvematongerwo enyika asingasapoti zanu pf pano ngaachibva taakutaura zvezanu ndobatanga intimidation hakuna anobva ipapo nekuti wanenge achida kuona kuti ndiana abva kuro kuti wataura kuti hausapoti ZANU-PF. Saka ZANU-PF iri kurarama nefie kana vamunanga vachida free and fair election. Ngavatange ngatibvisei fie iri muwana. Zvakaitwa muna 2008, they are still harvesting that through that fear kuti tirozviziva takakudimburai maoko tinodzokera kuye kana mucharanga here zvatakaita. Saka iyoyo fie iyoyo ndeyatiri kuti kana vamunanga vari kuda free and fair election ngatigadzirisei ipapo. Tinogadzirisa sei? Massive civic societies ngavaende vano sabhuku adai dzemusangano voadresa vanhu vachiudza kodzero dzavo. Panodaidzwa kuna DA musangano wemasabhuku nemadzimambo, macivic societies ngaaende vanoudza vanhu kodzero dzavo. Zeki ngaitaurire muredhiyo inoteererwa nemunhu wese. Vamunangagwa ngavaite advert inoteerwa nemunhu wese kuti idzi ikodzero dzemunhu dzokuvhotera paanoda. Munhu anoisa fiye kana uchikidzira munhu kana kuti voter slip kuti uya naye ifiye yavanenge vachiisa. Saka nyaya
yekuzvinyoraaakaziva
kuti zvive nemaximum impact.
Ndikubatei muromo.
So the fact ndeyekuti
vakazingizi ndipeiwo mukana kandimbotaurawo. Ndaichida kubatai muromo ipapo. Handisi DA, handisi hurumende, handisi ZANU-PF, asi ndiri kuda kutarisa mashandiro atinoziva anoita DA. DA mumiriri wehurumende anodaidza vanhu ivavo achitaura navo akamirira hurumende. Chamuri kukangana wemu ndechekuti hurumende yacho ihurumende yeZANU-PF. Ndofunga ndopandingado kuti ndikuyeuchidzei kuti hakusi kuti ari kutaurira vanhu zveZANU-PF ayo, ari kutaura zvehurumende. Asi hurumende yeZANU-PF ine urongwa hwayo hwainenge ichitaura through channel dzevashandi vayo vana DA vanozvisvitsa kumadzimambo nekumasabhuku.
Vakazingizi, musati mapindura ipapo, regai ndimbotora mutereri mbichana. Asi tiri kudzoka kwamuri. Ngitate Mukize ecingweni. Kunjani Mukize?
Nyatira vavarinjani.
Hai, siyaphila. Uizwi linda?
Hayi, ngiyayizwa indaba leyo kamongameli sibile hambe zama ukudinga izimali lapha lalapha.
Ye, bose lakho ba.
Ya, mina ngiyawubona sibile umzamo wakhe muhle sibile ukuthi asidingeli ukuthi sithole ukuphila ngcono, sithole imisebenzi nje sisebenze sigcine izimuli. Kodwa ngibe sensiba lokuwesaba futhi lapho ukuthi maybe sesimodigeja lapha ukuthi sacinga sesiyizigqidi sesisebenzele ukubhadala lezo zimali.
Mhm, hayi bakhona abanye ba yebo yebo qhubeka.
Ngibe sembuya ke lapha futhi ukuthi nikhonapha edinga izimali lezo yibo futhi bona abantu ababulala ama industry lapha bezama ukuthi bavulale isupport yeMDC ngoba iMDC yafonywa izisebenze Congress Union. So babezama ukubulala ibase yesupport. Namhla kodwa sebegijima njalo sebedinga futhi ukuthi imisebenzi ivuke izisebenzi zikhona ngoba sebecanga ukuthi ngenye sokulomehluko.
Mhm. Uthi njalo izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe kumele ziphenduke ekhaya ezile mali zizevula amabhizimusi, abalolwazi babuye labo bengene kuma fields achiyeneyo kuvuselelwe umnotho. Alubana ungusomabhizimusi lawe uphethe umcwango wakho ungabuyela ekhaya?
Antsho ibhizinisi baba nxa uyivula uyaqala ukukhangela ukuthi into lenzo enza yenze engifuna ukuyiproduct engifuna ukuyiproducer ile market yini. Kathesi abantu abasebenzi imarket yakhona iyavela ngaphi, uyabona?
Mhm.
Izinto ezipicayo ibhizinisi ngoba uyafuna ukuqala ukukhangela, uyabungayenzile ama-products nje uyenzele ukuthabisa ukuthi wagcine ku-warehouse ufanele athole i-market.
Mhm. Hayi, limqotho lelo Mkhize, siyabonga ba.
Hayi, lami mbongile.
Mhm. Nazi namkhize. Hayi, ari kutaura nenyaya atanga chitaura nenye ye kuinda kuchaini
kunotsvaga mari kunze
kunotsvaga mari anzi ndogona unge apa tichaguma taitwa mortgage as a country and you know I spoke to Dr. Nkululeko Sibanda earlier. He gave me a different analysis that you know that I've not had from another analyst. He was saying he doesn't think these so-called mega deals that the president is signing with China will bring us any change. Instead, he's saying what China is doing is coming to exploit our resources. Otherwise, these agreements are one-sided. It's not a two-way lane. It's China bringing its, you know, capital to Zimbabwe, bringing its companies. It's not about, you know, it's not two-way where you have also Zimbabwean companies going to invest in China.
Mm-hmm.
And by the way, it's if you are a foreign company and you want to set, you know, shop in China, it's a headache. It's a hassle.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
But, okay, I think it's how people see it. Because if China is coming to invest in Zimbabwe, and in return, Zimbabwe's benefit from that through employment, creation, and through maybe ripple businesses from the Chinese company. Because I see some people maybe in the mining sector, mm-hmm. and they see how the Chinese do their business. Then they break away to start their own business. That's also employment creation.
It is. But then I think we have a problem when you have a whole country moving into another country to exploit resources, even if there is some kind of employment creation.
Mm-hmm.
But the fact that you have, you know, like Donald Trump always says, trade should be, you know, two-way. You don't have a whole country coming, you know, to do business in another country.
Mm-hmm.
And you don't have that other country going to China to do business. Of course, we sell them 40% of our tobacco, but I think we need more than that.
But, you know, in America, most products are made in China.
They are made in China, and that's because the U.S. for a long time has been a consumer economy, and that has killed them a lot.
Mm-hmm.
That's why, you know, you see the Donald Trump is trying to, boost up production. And like you are saying, I also want to buy, you know, products that are made in America,
mm-hmm.
but you rarely find those. And that's a problem for the, U.S. economy. You simply cannot survive by being a consumer economy.
Aiba ndizvozvo mutunga anzi igakava rinogona kuedzerwa muchitaura nezvaro. Regaiti mwe kwamuteerera watinawo mukoma Edmore ari kuchimani mani. Makadii mukoma Edmore?
Ndiripo makasimba ino mukoma Junga.
Aiwa ndiri mutano kurisei kuchimari mari, chimani mani.
Chimani mani right zvayo kurisei kwenyuko.
Aiwa kuno kuri nani muri papi kuchimani mani?
Chimani mani chaimo muvillage.
Muvillage aiwa pakanaka tipewo pfungwa dzenyu.
Handiti muri kutaura nenyaya yekuti vamunangagwa chii chavakaita kubva pavakapinda pachigaro apo.
Zvinozongosangana asi nyaya hombe yanga iri yekuti kurudziro yavo kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti dzokai mutange mabhizimusi. Asi pane mumwe wambosimudza nyaya yekuti ko vari muZimbabwe vacho zvii zvavari kuitirwaona vamunangagwa kuti vatange mabhizimusi nokuti tiri kuona vari kukurudzira vari kunze kuti dzokai mutange mabhizimusi. Ko vari muZimbabwe zvii zvavari kuitirwawo ikurudziro dzipi maincentive api avari kupohona vamunangagwa. Pamwe mungakwanisa kuti batsira mukapindura ipapo semunhu ari muZimbabwe. Ndezvipi zvamuri kuonawo zvekuti kana vamunangagwa zviri kukurudzira vari muZimbabwe kuti vatange mabhizimusi?
Zvavari kuita hapana zvatiri kungoona kunze kwokungofamba vachitenderera nenyika yese. Vachingotaura the same thing zvekuti dzokai kunyika mutange mabhizimusi. Tiri kunokwacho takangogara, hapana zvatiri kuita, vana vakadzidza vakango varingotenderera, hapana kana mabasa ari kuwanika munyika umu. Saka handifunga kuti kurudziro yavo iyo kwavari kuitangira ndiko chaiko, because vaifanira kunga vatanga vachigadzirisa kunoku kumusha kwacho kuti zvinge zviri nani kunoku.
Asi tinoona kamukoma Edmore kuti kumusha ikoko vane kurudziro yakanaka kwazvo yekuti vanenge varima fanenge takaona vefodya vachinzi vanopiwa maincentive mari dziye dzainzi dzemabhondi nezvimwe zvakadaro. zvinhu zvinobatsirawo imimi vari mumusha izvozvo.
Ya, tingati ndizvo zvazvo but kubatsira kwazvo zvinonetsa because kuti uzotanga warima kwacho handiti unonga uchida capital yekutanga nayo macho unotanga waione kupiko manje. Saka handifungi kuti kwavari kuitangira nyaya yavo ndiko chaivo, vanofanira kuti vadzoke kumashure votangira pasi pasi kunyatsokugadzirisa kuti kana ari mabasa vanhu votanga kuone nzvimbo dzemabasa, votanga kupinda mumabasa rather than kuti vongotenderera zvavari kuita vachingotaura the same thing. Handifungi kuti zvinofambisa nyika kumberi baizvo.
Saka chikuru chamuri kuti vatangire pasi vachiita ndechipi?
Ndavatange vaita kuti vanhu vacho vari muZimbabwe vacho vakwanise kutanga mabhizinesi kana kuti vakwanise kunga vachivhura macompanies kuti vanhu vanga vachikwanisa kupinda mumabasa mavo.
Aiwa panzi
vochizodaidzira vanhu vari kunze kuti vachiuya kunoku kwacho kwanaka because vakamhanyisa vanhu vari uko kuti vauye kunoku kwacho vanosvika votangira papiko.
Aiwa maita basa mukoma Edmo Manzou ari pachimani mani.
Alright, mazvita enyu mukoma Jonga.
Thank you so much. Ntungamiri ndinozvava kuti nguva yakumhanya tinemwe muteereri here ndimbokanda kamubvunzo kuna vakazingisi.
Aiwa hatina
enda. Vakazingisi ndambotaura navo masikati pana achivakumbira kuti vange vari pachirongwa vakandiudza kuti ivo chavari kutoita kudzokera kuZimbabwe, kudzokera kunokwikwidza maprimary ebato reMDCT kuti vange vachizokwikwidza. Zvii zvaita kuti vamwe vari kudzokerai kumusha munotanga mabhizimusi imi maakudzokera kunopinda mune zvematongerwo enyika?
Ini ndakagara ndiri ndakamirira uzumba. Chakaita kuti ndiende kuuzumba ndine madevelopments andakaita. Ndakaisira vanhu magetsi muzvipatara kuti vanhu vabatsirike. Takaitawo zvakawanda matournaments andakaitira vana vechikoro ndichiendesa vamwe vana vechikoro kuti vaende kuzvikoro. Kuvakira vanhu dzimba. Chikurukuru chakanyanya kuti ndiite izvozvo kana kuti ndinomira muzumba yakanga iri nyaya yekuti muzumba ndo makanyanya kushungurudzwa vanhu vakaurawa, vanhu vachipundwa. Saka vanhu vakanga vasinai kwavakanga vachikwanisa kana kupotera kana kuti aiwamiririra. Ini ndakaona zvakakodzera yekuti ndakanomira zvikuru ndichienda kumapurisa. Zano zvayakanga ichiita yaiti kana iwe ndiwo ukarohwa kana kuti ukakanganisirwa nemunhu wezano aibva afona kumapurisa kuti kune munhu acharipota nyaya yakada, iwe waisvika ikoko ndiwo waitwa musungwa. Saka ndakakwanisa kuenda mukati menzvimbo iyoyo yeuzumba takamira zvakasimba kuita kuti justice inge iri kutorwa. Nyange zvazvo pasina vakanyanya kusungwa asi zvakatidetsera apo nepapo kuita kuti vanhu vakanga vaakusvinura vachiona marights avo kuti aiwo munhu anofanirwa kusungwa. Ndanga ndiri kutaura nyaya yamanga muri kubvunza yana DA pandandiri kuti ndo pane chitsotsi chese chisingaziwe nemhomho yeZimbabwe. ZANPF hongu DA basa rake nderekuita articulate mapolicies egovernment. Asi mukati maizvozvo anouya nezvinhu zvezano zvebato zvisiri zvehurumende. Nyangwe akauya achibvunza mutero kumasabhuku chikuru chaanopedzisera achitaura kutaura zvinhu zvebato zvezano kuti kumasabhuku zvabva kubato zvinotaura zvinoti imimi endai munoudza vanhu kana vakaudzwa vachinzi tiri kutaura nyaya yepeace taurai chete kuti ndezvepamusoro hapana peace iri kutaurwa. Kana maakunoudza vanhu endai munovaudza kuti hapana peace iri kutaurwa. Zvese zviri kuitika izvi anenge ari manyemo imimi chendai munovaudza kuti kana
vakazingizi
kana mupepa kana zvingataurwa
vakazingizi
asi munhu
nguva yaramba vakazingizi nguva inenge yaramba kuti tinge tiri tesei. Sorry, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Pekson Kazingizi, a Zimbabwean based in the United Kingdom, Mr. Axon Potera of Fast Forward Community Development Center, and Mr. Austin Moyo, a Zimbabwean businessman, also of the Diaspora Care Forum in South Africa. Ndini Jonga Kandemiri, Morara Zvakanaka.
Lila Lemtogas.